Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi, vawato vati zvimwe zvinofanira kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuri pavarimi vese vakatorerwa mapurazi apo paigariswa vanhu patsva makore anodarika gumi apfuura.
The law outlines our concerns about Zimbabwe.
Mutemo uyu unotaura zvichemo zvedu pamusoro peZimbabwe pamwe nekuti ingaite sei kuti tibvise zvirango izvi. Zvimwe zvacho kuremekedza kodzero neminzwiyo yevanhu. Pamwe nekuripa varimi vese vakatorerwa minda yavo.
Pari zvino pane vanhu 106 nemakambani 65 akatemerwa zvirango zveupfumi nenyika yeAmerica. Vawatoni vati mutemo wakashandiswa pazvirango izvi weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA unotaura pachena zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti zvirango izvi zvibviswe. Vaenderera mberi vachiti mutemo uyu unopawo mutungamiri weAmerica mukana wokubvisa zvirango izvi panguva ipi zvayo kana zvinhu zvichinge zvana Zimbabwe. Vatiwo kunze kwezvirango, mutemo uyu unopawo America simba rekubatsira Zimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvikwereti zvayo, vakati ndosaka nyika yavo yange iri kutsigira chirongwa cheStaff Monitored Program, icho chiri kutungamirwa neInternational Monetary Fund. Vawatoni vatiwo, America yakatsigirawo urongwa hweZimbabwe hwekugadzirisa zvikwereti zvayo kumusangano weIMF. Wakaitwa kuPeru Lima mwedzi wapfuura. Panyaya yeupfumi, vawatoni vati Zimbabwe inogona kusimudzira mabasa ekurima neupfumi kana ikapa simba kuvarimi kuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga kuti vaite basa ravo, vachiti kana mabasa ekurima akasimukira maindustry anosimukawo. Pari zvino varimi havakwanisi kukwereta mari kumabhanga sezvo pasina chinoratidza kuti ndivo varidzi veminda. Asi vatiwo zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo yakajeka inokwezva vemabhizimisi vekunze, vachiti mutemo wokupa upfumi kuvatema hauna kujeka uye unoita kuti vemabhizimisi vasauye munyika.
The implementation of the indigenization law has remained
mutemo wokupa masimba eupfumi kuvatema hauna kujeka uye unenge unongosandurwa nguva nenguva, uye izvi ndizvo zvinoita kuti vemabhizimisi vasauye nemari dzavo munyika.
Kunze kwemitemo yakanaka, vawatoni vati runyararo nekugadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kunodiwa kuti nyika ibudirire. Vati semaonero avo, remangwana reZimbabwe rakanaka chose kana ikadzika mitemo yakanaka. Vawatoni vati vari kusiya basa muZimbabwe vachienda kuWashington, uko vari kunotora chinzvimbo chepamusoro uye vange vashanda muZimbabwe kwemakore matatu, akandeke chipiri vachishanda muZimbabwe sezvo vakamboshanda muno zvakare vachitungamira chikamu chemuzinda wenyika yavo unodyidzana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.